Natenda zvikuru hama Dimos. Uye zvino tine mufaro kuva pano mangwanani ano. Uye kunzwa zvapupu zvakanaka izvi kubva kuvanhu vakanaka ava. Uye ndinovimba kuti Mwari acharamba anesu nokuti ropafadza. Zvino manherano ndinonzwisisa kuti ndichataura manherano kana Ishe atendera. Uye ndakumbira hama Shakari nguva shoma yapfuura ndati zvino musanzwa kunyara. Ndinoziva kuti takafanira kubuda muno nenguva dza11 o'clock. Uye ndinokanganwa kuti inguvai kana ndamira pano zvinoratidzika sokunge tose tinodaro. Tinonzwa vanoti maminitsi maviri, maminitsi matatu kana hama Smith, munozviziva zvakaoma kuzviita maminitsi maviri kana matatu. Uye ndinoziva zvazviri, uye ndinonzwira urombo mumwe nomumwe. Asi tiri muzera renguva, ndimo matiri. Tiri kuenda kuna zienda nakuenda, asi zvino tiri muzera renguva. Uye ndati, hama Dimos, kana nguva yava kuda kukwana, musanzwa kunyara. Donzai bachi rangu zvino ndinobva ndaziva kuti yakwana nguva yekupedza. Zvino kana ndikasapedza, ndinozopedzisa nhasi manheru. Saka kana ndikapedza, zvakanaka, ndine imwe nyaya itsva yanhasi manheru. Zvino tisati tavhura bhuku, regai titaure nemunyori misoro yedu yakakotamiswa. Baba vanodikanwa vari kudenga, tinokutendai imi mangwanani ano nokuungana uku nezvatatonzwa kare. Kana tichifanira kukumikidza chiropafadzo iye zvino, Ishe, tinonzwa kuti zvanga zvakanaka kuti tive pano. Nokudaro ndinonamata kuti muenderere mberi kana zvakanaka mumeso enyu, uye kuenderera mberi muinesu nokutibatsira. Zvino taunganira shoko sokuungana kwataita mukuyana namumwe kuno mumwe, tichinzwa zvapupu zvezvamakatiitira. Zvino regai tidzokere mushoko uye tione kuti zvose izvi zvinobva kupi. Zvino izvi ndizvo zvinosimbisa zvatiri kunzwa nokuona zvichiitika nhasi. Itai zvinhu izvi muzita raJesu Kristu. Amen. Zvino somuranda wake ndine mungava kumharidzo. Uye nguva zhinji ndakatadza kunzwisiswa kwazvo munguva dzapfuura, zvichida zvichagara zvakadaro. Asi handitauri zvinhu dzimwe nguva kuti ndisiyane navamwe. Ndinozvitaura kuti nditendeke, uye ndinoda kutaura zvandinofunga kuti ndizvo zvakarurama. Munhu wose ane mvumo kuzvinhu izvi, kutaridza mafungiro ake. Ndicho chikonzero ndiri pakati penyu uye hama Shakarini vachitaura pamusoro pemakadhi okunamatira vanorwara mumitsara yokunamatira kuti tione izvo Mweya Mutsvene. Zvino havana kutaura izvi pamusoro pangu, zviri pamusoro pemweya mutsvene, nokuti handikwanisi kuita zvinhu izvozvo. Chero ani anoziva kuti handizvigoni. Asi izvi zvidiki zvamunoona pano, dai mukambova kune dzimwe nzvimbo uye moona kuti anofanozivisa kuti zvinhu zvichaitika sei. Uye ini zvinhu zvinoitika izvi zvinongova imi, ndimi munozviita. Ndimi munotenda Mwari. Uye kana usingatendi muna Mwari, rangarirai kuti anokutaurira kudaro kubva pano papuratifomu. Uye kana uri muchivi, anokuudza kudaro. Uye nezvinhu zvawakaita nezvawaisafanira kuita, anokuudza kudaro. Hazvigumiri chete pane zvavanoisa pakadhi rokunamatirwa. Vangaisa pakadhi rokunamatirwa ravo, havangaisi ipapo kuti ndiri mutadzi uye kuti mudzimai uyu anga achigara nomurume asiri wake kana zvakadaro. Uye havaisi zvakadaro pakadhi rokunamatirwa, asi Mweya Mutsvene unozviona zvakadaro. Maona. Uye nokudaro zviripo zvino sei muchikamu chomweya shamwari. Ndinotaura izvi nokuremekedza nokuti hatina kuwanda pano mangwanani ano. Tinongova boka diki. Ndinokatyamadza kusvikira ndinodedera. Ndinongonzwa kuda kudanidzira. Uye kana ndakagara pasi mugomo umo mandinopedza nguva yakareba ndiri ndichigamuchira kubva kuna Mwari, ndozouya ndopa vanhu zvaanenge andipa. Zvino handidi kupesana navanhu, asi zvino kuti nditendeke, ndinofanira kutendeka kuna Mwari. Maona kumaridzo. Zvino tiri kugadzirira kana Ishe atendera kuenda izvozvi parwendo mhiri kwamakungwa mumazuva mashoma anotevera. Uye kana kuri kuda kwashe, ndinokumbirisa zvikuru minamato yenyu. Makanaka zvikuru imi. Ndatanga kutaura, ndinokanganwa zvachose pamusoro penguva sezvatinoita tose. Asi kwamuri hama Shakarien navaparidzi vakanaka ava vari pano papuratifomu navari kunze uko, mose imi shamwari dzaJesu Kristu, ndinokukwazisai muzita rake. Hama yenyu yapedyo nokuda kwomuchinjikwa kuda Mwari, tiri hama nehanzvadzi. Ndinoda kuvhura mangwanani ano mugwaro riri mubhuku ravaGaratiya kana Ishe achida. Ndinoda kuverenga gwaro. Zvino manheru apfuura tichinzwa shoko rakapiwa nehama yedu mushumiri ari pano papuratifomu, akataura nendimi Bredesen, hama Bredesen, murume akanaka kwazvo. Ini ndichiona izvi nokusadzidza nefundo yangu nokutadza kwangu kunzwisisa nemashoko. Asi ndichiziva kuti mharidzo ndeyechokwadi nokuona zvevarume sevakanga vari muboka manheru aya vakamira ipapo vanokwanisa kusangana navananyanjere. Vangatadza kuita zvandakadanirwa naShe kuti ndiite. Handikwanisi kuita zvavakadanirwa naShe kuti vaite. Asi tichishanda pamwe tose, ndine chokwadi chokuti tinogona kuti mharidzo ifambe kana tikangogara tiri pamberi paMwari. Uye paakapa chapupu pano usiku wapfuura, zvino Mweya Mutsvene wakataura nendimi uye mumwe munhu muungano, ndinogara ndichiremekedza izvi nokuti ndinonzwisisa nebhaibheri kuti Mweya waMwari uri kutiunzira chimwe chinhu. Uye akati akataura pamusoro pemvura yokupedzisira, mvura yokutanga neyokupedzisira. Uye izvi zvinondisvitsa pane imwe pfungwa, kuti hama Bonham vandipa kapasuruka nemacheki vakati, "Uyu mupiro werudo we kubva kuvanhu." Zvino ivo vanga vasingafaniri kudaro. Maona, handina kuuya pano nokuda kwaizvozvo. Asi ini ivo vandipa, uye zvakadaro panoita hapana nzira yokudzoserazve. Zvino ndichautora kana Ishe achida ndoushandisa pane zvichada kuzobhadharwa kuenda mhiri kwemakungwa, nokuti handina anondibhadharira kwandinoenda. Handina zviri kuitwa pakawanda nokuti machechi haandigamuchiri. Zvino ndiri kuenda somuvhimi nokuti ndezvashe wangu. Ishe vakazviisa pamwoyo wangu kuti ndizviite. Saka ndichaenda muchivande, maona. Saka vane mamwe mafungiro avo ikoko kuti mumwe nomumwe wavo anoda kuti ndisaine kadhi rokuti ndinobvumirana namatendero avo, uye ndoti rimwe boka iri rakatsauka, uye boka iri rinondigamuchira kana ndikati boka iro rakatsveyama, maona. Asi handidi izvozvo, maona. Tiri ndakagara ndichiedza kuyananisa vanhu zvisinei namasangano nokupesana kwavo. Ndotaura sezvanga zvichitaurwa nemweya waMwari muhama pano mangwanani ano, kuti hatisi sangano, tiri vana vemhuri imwe. Zvino hakuna sangano raBranham, mune mhuri yaBranham. Zvino tose hatijoini mhuri iyi, zvinoberekwa mumhuri iyi. Zvino nokudaro ini ndizvo zvandiri kuedza kumiririra nokukwanisa kwose kwandinoziva. Zvino muvagaratiya 4:27 kusvika 31 ndinotenda naMaka pano, ndinoda kuverenga izvi somusoro wenyaya. Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, "Fara iwe usingabereki, usingazvari, kururudza udanidzire iwe usingatamburi nokubereka, nokuti musiyiwa ane vana vazhinji kudarika vaiye unomurume." Zvino isu, hama dzangu, muri vana vokupikirwa saIsaka. Asi sapanguva iyo, uyo wakaberekwa nenzira yenyama wakatambudza wakaberekwa nenzira yomweya. Naizvozvo zvakadarowona zvino. Asi Rugwaro runotiiko? "Dzinga murandakadzi nomwanakomana wake, nokuti mwanakomana womurandakadzi haangadyi nhaka pamwe chete nomwanakomana wowakasununguka." Saka zvino, hama dzangu, hatizi vana vomurandakadzi asi vowakasununguka. Ishe apamidzire maropafadzo ake zvino kushoko rake rinokosha. Ndine zvishoma manheru apfuura ndakanyora zvinhu zvishoma, uye ndaisiti kana ndiine musangano mumwe pavhiki kumwe ndaikwanisa kurangarira magwaro aya chaizvo mupfungwa dzangu. Asi zvino mushure mekunge zvino ndichitaura nenzira inoti sekesei, handisiri kuti ndava kuita zvokusetsa pano papurupiti. Asi mushure mokupfuura makore makumi maviri nemashanu kechipiri, handicharangariri sezvandaisimboita. Pane zvakawanda zvemotokari yakare iyi Ford yakafamba mamaira mazhinji, nokudaro handichazvirangariri. Asi kana ndichiri kugona kufamba, ndinoda kuti chose chandinoita chipe mbiri kuna iye akandiponesa. Zvino ini ndichiona izvi mangwanani ano ndichicherechedza, ndichida izvi zvinoita sezvinokatyamadza. Uye dzimwe nguva kumunhu wepfungwa zvinoita sezvakavhiringika. Asi zvinotsigira chandakadanirwa. Kunyange chinhu chidiki sei chiratidzo kwandiri. Ndinochitarira ndoona kuti chinofamba sei. Ndiyo nzira yandinowana nayo mharidzo dzangu dzimwe nguva. Kutarira mweya nokuona nzira yaunofamba nayo, ndoona kuti uyu unotii nouyo unoti chii. Makandicherechedza kazhinji ndisati ndaita shumiro yekunamatira vanorwara vakamira papurupiti. Kana ndakagara pasi ndichitarisa, ndiri kuteerera mweya mafambiro wawo, ndo vandatofanoziva kuti chii chinotambudza munhu akagara. Maona, kuzviona kuno Maona, mwezibata kusatu waenda pa pulpit. Zimenguwa ndi sandawe ya kumsangano. Zimenguwa ndi sandawe ya sokuno ku California. Ndaka gara pasi nao vanoti. Pamechete neni? Vanoti. Hachawa nechini chichaitika. Ichi chichaitika pano. Ichi chichaitika zasikuno. Chichafamba ni nzira ii. Maona, nukuti jiri mumweya wa Mwari. Iye ndiye. Ano ziva zvinhu zvose kubva pakutanga. Maona. Uye zvino iye ndiye woga wokusingaperi. Zvino ndaona mangwanani ano, hama Jewel Rose, shamwari inokosha kwazvo nehama kwatiri tose, kuti asimuka akaverenga mapisarema, tarisai kuti izvi zvakabatana sei. Sezvataura, ndinoda kuona kuti imbeurudzii iri mamuri. Manera pfuura, mweya wakataura ukati, pamusoro pemvura yokupedzisira, mvura yokutanga neyokupedzisira, yose ichidururwa mumazuva okupedzisira. Zvino mangwanani ano, mbeu iri mamuri. Maona, mweya uchitaura, tarirai kuti, waita senu muvaparidzi ava, navamwe mangwanani ano. Nokudaro ndave kutora musoro wenyaya uyu, mbeu haingazogari naka pamwe chete nemakwande, uyu musoro wenyaya unoshamisa kwazvo. Asi mbeu haingazogari naka pamwe chete nemakwande. Uye ndichitora zvatichataura pane izvi kana musoro wenyaya yangu waro. Kubva muGalatia 4:27-3. Paulo pano ari kutaura pamusoro pembeu mbiri chaidzo dzevanakomana vaAbrahama. Zvino izvi ndinoda kuti ndizvishandise kuti musazvipotsa. Zvino kana ndikapfuurira nguva ndichaparidza zvemanherano. Uye ndinoda kudzidzisa sedzidziso yeSunday School, kuitira kuti imi ndinotenda mugozova nokunzwisisa kwakanaka. Zvino vamwe venyu imi varume pano vanogona kuita izvi kudarika zvandinoita. Nei, handisi mudzidzi weBhaibheri zvachose. Nokudaro mukapesana neni pane izvi, ingoitai samanzwiri andakaita manhera pfuura apo hanzvadzi inodikanwa pano yakandipikira cheri pai. Ndakagara papa mukamuri yangu muhotera mangwanani ano. Ndaruma modzi, asi ndinoramba ndichidya pai. Ndangobvisa modzi, maona. Nokudaro, izvo zvamusingatendi pazviri, ngobvisai, maona. Mongoenderera mberi muchidya zvamunofunga kuti zvakanaka. Zvino Paulo ari kutaura pamusoro pavanakomana vaviri vaAbrahama, rova mumwe akaberekwa naSara uye mumwe naHagari. Zvino tinoona pano uye tinonzwisisa kubudikidza nemagwaro kuti Mwari haamiririrwi muhuviri asi muhutatu, nguva yose muhutatu ndimo munokwaniswa Mwari. Samu dzeBhaibheri dzakakwana. Mwari anokwaniswa muhutatu, achinamatwa muunomwe nezvakadaro. Maona, nokudaro tinoona kuti samu dzeBhaibheri hadzikundiki. Zvino pano tine vanakomana vaviri vaAbrahama. Asizve tinokwanisa kuva vagari venhaka chete kana tiri mumwe wevanakomana ava, kana mumwe mwanakomana waAbrahama. Nokuti isu takafa muna Kristu, tinova mbeu dzaAbrahama uye tova vadyi venhaka pamwe chete naye maererano nevimbiso. Nokudaro Abrahama anofanira kuva nomumwe mwanakomana. Zvino tinoziva kuti mwanakomana wake wokutanga akamuita naHagari. Uye tinoona kuti mwanakomana wake wechipiri akamuita na Sara. Asi akava nemwanakomana wechitatu anova Jesu. Zvinogona kuita sezvingashamisa, asi ndizvo zvatichaedza kujekesa. Sezvandataura, Mwari anozviratidza nguva dzose mukukwana muhutatu. Uye ndazvijekesa pamberi paose zvino, kunyanya kune venyu vadzidzi veBhaibheri, kuti zvinhu izvi zviri semaonero andinozviita nawo, nzira yazvinouya nayo kwandiri. Sapakutanga Mwari aigara oga nokuti aiva iye wokusingaperi. Maona, akanga asati ava Mwari. Mwari chinhu chinonamatwa, uye mutumbi wechiedza weshoko, sokudana kwatinouita shoko rakabva muna Mwari. Iro ani nani anoziva kuti iyi yaiva ngirozi yaShe, kana shoko raIshe rakatevera vana vaIsraeri murenje. Ngirozi yesungano, mutumbi wechiedza weshoko wakabva muna Mwari. Zvino mutumbi wechiedza weshoko wakaitwa nyama ukagara pakati pedu. Zvino tiri muna Mutsvene Johani 1. Pakutanga kwaiva neshoko, shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino zvaakapa upenyu hwake nokuda kwedu, nokudaro mweya wake unodzoka pamusoro pedu. Jesu akati, nezva iro muchaziva kuti ini ndiri muna Baba, Baba vari mandiri, imi mamuri uye imi mandiri. Maona, ndiMwari nguva yose. Mwari achizviratidza, achizvishanda mumazera akasiyana. Nokudaro utatu uhu hunoti Baba, Mwanakomana noMweya Mutsvene ndiMwari mumwe chete achishanda muhunhu utatu. Zvino isu nhasi tiri vamwe, chechi pachayo, chikamu chokufunga kwaMwari kubva nyika isati yavambwa, kuva nechechi. Nokudaro avo vari muna Kristu vakanga vari muna Kristu pakutanga, ndidzo dzaiva pfungwa dzake. Uye pfungwa dzake ndiwo hunhu hwake. Apa ndipo panotangira mbeu muvimbiso. Zvino pano Abrahama akapokana zvishoma paakaita Ishmaeri. Uye ndinoda kukuratidzai zvinhanho zvitatu zvacho zvembeu iyi yatichataura nezvayo, isingagari nhaka nemakwande. Zvino tinoona kuti pakutanga pano kuti Mwari akapa Abrahama vimbiso, akapa Adhama vimbiso kutanga, iyo yakanga kana kuti sungano yaiva nezvirango, kana ukasaita izvi, kana ukaita izvi. Asi paakaipa kuna Abrahama yakanga isina zvirango. Ndakatozviita kare. Hana, zvaakaita pakanga pasina zvirango, paakaipa kuna Abrahama. Zvino nemairi, Abrahama akagamuchira vimbiso. Nokudaro tinofanira kuva mbeu yaAbrahama. Yakanga isiri kuna Abrahama chete, asi nokumbeu yake yaizotevera. Zvino mukacherechedza, kwete mbeu dzaizotevera, asi mbeu yaizotevera. Zvino tinoona kuti vimbiso yakapokanwa zvishoma naSara, uye Sara akaudza Abrahama kuti atore Hagari uyu muIjipita, mukadzi wechidiki, kuti ave mukadzi wake, ive nzira Mwari aizomutsa nayo mbeu yevimbiso. Zvino munoona, kubva pane zvandakataura manheru apfuura, kufamba kunosiya urongwa hwaMwari hwapakutanga kunokanganisa mamiriro ezvinhu zvose. Hatigoni kubva pashoko rapakutanga. Rine takataura nezvaro manheru apfuura, kana manheru emarimwe zuro ndingadaro. Pamusoro paBharami akapiwa mhinduro yaMwari yakananga uye yakajeka, usaenda, asi ane kuda kwake kwokuregedzera. Zvino unogona kufamba makuri kana uchida, uye Mwari agoita kuti zvigomuremekedza. Asi zvakadaro hakuzi kuda kwaMwari kwakakwana. Zvino ndizvo zvatinofanira kushingairira, kuda kwake kwakakwana, kwete kuda kwake kwokuregedzera. Umambo hwaMwari hwaaka huri panyika nhasi huno haugoni kumira zvakarurama pakuda kwokuregedzera. Hunofanira kuuya mukuda kwake kwakakwana. Zvino tinoona pano kuti Sara, mushure mokunge Mwari ataurira Abrahama kuti mwana achaberekwa naSara acharopafadza nyika, zvino Sara akazvipokana. Ndinoda kuti muzvicherechedze, hazvina kubva kuna Abrahama asi kuna Sara munhukadzi. Zvino akazvipokana nokuti tora Hagari. Zvino Abrahama akanga asingadi kuzviita, asi Mwari akamuudza kuti azviite zvakadaro. Nokudaro akazviita, akapokana zvishoma. Zvino Isaka ariye akasununguka achibva kumukadzi wevimbiso, haaigona kuva mudyi wenhaka pamwe chete naIshmaeri womurandakadzi mukupokana. Ndizvo zvaiedzwa kutaurwa naPauro pano. Maona, panopokanwa chinhu chimwe, zvinobereka chimwe chinhu chaMwari, humwe urongwa hwaMwari, asi hazvizogari nhaka pamwe neurongwa hwapakutanga hwaMwari. Manzwisisa here? Maona, hazvikwanisi kugara nhaka. Zvino ndicho chikonzero ndakasimba nhasi, uye ndafunga kuti ino ndiyo nguva yakanaka, nokuti handizivi kuti tichava nemi nguva yakareba zvakadini. Uye pamwe ndingakwanisa neimwe nzira Mwari akandibatsira kukuratidzai chikonzero chinoita kuti ndirambe zvakasimba manamatire akarongwa. Maona, maona, hazvigoni kudya nhaka muurongwa hwaMwari hwapakutanga. Nokuti masangano hahasi aMwari, ndavanhu. Chechi yakatanga kuita sangano panyika yose iChechi yeRoma Katorike paNaisia kuRoma. Rakazarwa 17 yakati yaive mhombwe, uye vanasikana vayo vose vaive zvifeve. Zvino mhombwe mukadzi asingararame zvakatendeka kumurume wake. uye zvimwe chetezvo nechipfeve. Asi munoona yakaita chechi zvakadaro. Urongwa hwesangano hunoparadzanisa hama. Takaedza kubatanidza machechi ose pamwe chete, hazvishandi. Hazvina kumboshanda, hazvimbodaro zvachose, hazvishandi. Mubatanidzwa wemachechi epasi pose unongova uri kunze kweurongwa hwaMwari. Zvino unoti ndiwe ani, munhuwo zvake amirapo asina nedzidzo yose. Hazvina mutsauko kuti pane dzidzo yakadini. Haisi dzidzo yangu yandiri kuedza kutaura nezvayo. Ishoko raMwari randiri kutaura nezvaro, maona. Uye kutsigira uku kwamunoona mushumiro, handisi ini, ndiMwari ari kuedza kuzviunza kwamuri kuti ichi ichokwadi. Mwari angava nechokuita nenhema here? Zvino handingadi chose kushumira Mwari anoropafadza nhema. Ichokwadi chaanoropafadza, ichokwadi chaakaremekedza. Zvino Ishmaeri haigona kugara nhaka pamwe naIsaka, nokuti mumwe wavo chibereko chokupokana zvishoma. Kungopokana zvishoma, akanga ari mwana, aiva mbeu yaAbrahama zvakadaro. Asi kwete nenzira yaMwari yakakwana. Ishmaeri, ndino ndingapedza nguva yakareba apa, asi ndinovimba kuti Mweya Mutsvene uchakupai izvi nenzira chaiyo yazvinofanira kuva. Zvino kana kana Ishmaeri naIsaka vakatadza kugara nhaka pamwe chete, nokuti urongwa hwaMwari hwabva kutanga hwakanga hwashandurwa kuva urongwa hwaMwari hwokuregedzera, nzira yokuregedzera yakaropafadzwa naMwari. Nokudaro chechi yapamweya nhasi haingagari nhaka namasangano. Masangano Mwari akaropafadza sezvaakaita Ishmaeri. Asi vomweya havagari nhaka naava. Ndizvo vachava nokubuda muchechi dzemasangano, inodanwa kunzi chechi, chechi yapanyama. Muchabuda mwenga waKristu wakasanangurwa. Zvino ipapo chinondinetsa panguva ino kuziva kuti tinoona masangano ose aya ari kupinda mune vatinoziva kuti zvamunodaidza kuti mvura yokupedzisira kana kudururwa kwemweya. Munocherechedza here kuti Jesu akataura kuti kana izvi zvaitika ndiwo wachava magumo? Apo mhandara benzi nemhandara yakachenjera vasiri kugara nhaka pamwe chete, nokuti apo mhandara benzi yaiva mhandara yaingova isina mafuta chete. Asi paakauya kuzotenga mafuta, ndiyo nguva yakauya chikomba. Ndipo paakasara kunze paaiedza kutenga mafuta. Manzwisisa here? Ndinoda kuti zvinyatsosinina zvakanaka. Zvino zviro kwazvo handisi kuzopfuurira nechidzidzo ichi. Zvino kanawo wemweya newepanyama havangagari nhaka pamwe chete. Ndicho chikonzero kubvutwa. Mwenga, mhandara yakachenjera, vakadanwa, vakafanotemerwa, vakasanangurwa. Ko imi vamabhizimisi, hamungaiti basa renyu muhofisi yenyu zvakafanana nezvinoedza kufungwa nevamwe vanhu kuti Mwari anofambisa urongwa hwake? Zvakavhiringika. Mwari aiziva nyika isati yavapo kuti ndiani aizoponeswa uye ndiani asingazoponeswi. Nokufanotemera nokufanoziva, akaona nhengo imwe neimwe ndokuisa zita rose mubhuku reupenyu reGwayana. Chechi isati yambotanga, Jesu akauya kuzotsvaga nokuponesa avo vaiva mubhuku iroro. Akatenga bhuku rokudzikinura rakanga rarashika, uye iye akatidzikinura. Namazita ose aiva mubhuku iroro akadzikinurwa paakatidzikinura. Zvino sezvandakataura nguva dzakawanda, munocherechedza izvozvo. Ndicho chikonzero muri pano mangwanani ano. Ndicho chikonzero muri kubuda mumasangano ose aya nezvimwe. Muri pane chimwe chinhu chiri kukudhonzai, sepfungwa yangu diki yechapungu chidiki chakachochonywa nehu. Maona, munoona kuti pane chimwe chakasiyana. chechi yakanga isina chinhu ichi chinogutsa asi imi makanzwa chimwe chinhu chakadanidzira mukachiziva kuti makaberekerwa ichocho muri chikamu chacho imi munokwana machiri segrovosi muruoko uye ndicho chikonzero takaungana pano mangwanani ano pamusana pokuti sezvaisitaura amai vangu vanobva kunyika yekuchamhembe shiri dzakafanana dzinofamba pamwe chete nokuti mune zvamunowirirana magora nenjiva hazvipindirani kudya kwazvo kwakasiyana kunyange hazvo njiva ichigona kuchochonywa negora izvozvo zviri maererano nokuti chaiva chii pakutanga zvino pane izvi kunyange njiva ikarerwa kwakanguva naro negora iri asi kumagumo inowana imwe yayo ndizvo zviri kuita chechi nhasi nokuti jesu ishoko uye ndiye chikomba uye mwenga inhengo yechikomba naizvozvo shoko rinofanira kuzadziswa zuva rino chikamu cheshoko rakazadziswa muzuva rake uye ishoko rimwe chete chiitiko chimwe upenyu humwe chete nokuti mwari paakapatsanura adhamu aiva zvose tinoona kuti adhamu aiva mweya pakutanga akasika munhu nomufananidzo wake amene akavasika murume nomukadzi zvakare genesi 2 zvichienda mberi akasika munhu kubva muguruva renyika munhu akasikwa mumufananidzo wamwari mwari mweya nokudaro munhu ndo mweya zvino paakaziva munhu wenyama nyama yemhuka panyika ari kuratidza kufananidzira mwenga pano haana kumbotora chimwe chinhu kuti agadzire mumwe munhu asi akatora nhengo yaadhamu chisikwa chapakutanga akatora kubva paari mbabvu kubva parutivi rwake ndokubvisa mweya wechidzimai kubva muna adhamu ndokusiya mweya wechirume imomo wechidzimai akauyisa mumudzimai nokudaro chikamu chomweya wake chikamu chomuviri wake nyama yenyama yake pfupa repfupa rake shoko reshoko rake upenyu hweupenyu hwake zvino ndizvo zvakaita mwenga kuna kristu ndicho chikonzero kubvutwa kwembeu youmambo kuchifanira kutanga kwaitika uye vamwe vakafa vose havamuki kusvikira churu chamakore chapera ipapo vachaunzwa pamberi pechigaro chichena chokutonga maona hapana kutongwa kumbeu youmambo kana mbeu yaabrahama yakatemerwa zvino kana mukatora Johani 5:24 teererai izvi uyo anonzwa shoko rangu uye akatenda kune uyo wakandituma ano upenyu husingaperi zvino izvi zvinosiyana zvakadini nezvevadzidzi vedu vebhaibheri zvino ndinogona kuenda ndoti kuchidhakwa unotenda here zvechokwadi murume atora mudzimai womumwe murume unotenda here zvechokwadi wakanga uri mumusangano here manheri apfuura kuti unzwe shoko zvechokwadi unoritenda here zvechokwadi ari kungotaura chete asi dudziro yapakutanga yeshoko iri uyo unonzwisisa shoko rangu uye akatenda uyo wakandituma uyo unonzwisisa ndiko kuti uyo anoriziviswa jesu akati hapana munhu anokwanisa kuuya kwandiri kusiya kwokunge baba vangu vamudana uye vose vandakapiwa nababa vangu vachauya makwai angu njiva dzangu dzinonzwa inzwi rangu mutorwa hadziteveri zvino inzwi ramwari chii ishoko ramwari inzwi romunhu chii kusiya kweshoko rake ishoko ramwari vachanzwa shoko ramwari mbeu yapanyama nokudaro yaingotakura bedzi nemuna ishimaeri kutanga isaka wechipiri zvozodzika zvakadaro kusvika kumbeu sezvakangoita gunde muchekechera nemakwande egorosi zvino pano zvinhanho zvitatu zvembeu zvinotiratidza mufananidzo wechokwadi uyo wandinoda kuti titarise nemi mangwanani ano tiri kuzviona pano zvino nokuti handina kudzidza ndinotora zvinhu zvapanyama zvandinoona ndofananidzira nezvinhu zvepamweya zvandinenge ndaziviswa nokuti handikwanisi kuzviita kuti zvinzwisisike kwamuri namataurire api zvawo uye zvakadaro mwari anogara achifananidzira zvepamweya nezvepanyama dai pakanga pasina bhaibheri ndingadai ndichingoziva kuti chikristu ndechamazviro kwazvo nokuti nyika yose inotenderera pakufa kuvigwa nokumuka zvisikwa zvinoratidza rufu kuvigwa nokumuka tarisa muto uri mukati momuti kuti unounza sei mashizha uye michero zvodonha wodzokera muvhu nokuda kwechando pasi pevhu wodzoka mupfumvudza noupenyu hutsva gore negore uchipupura kuti kune upenyu kune rufu kune kumuka zuva rinobuda mangwanani somwana mucheche achangozvarwa asina simba nenguva dza7 o'clock kana dza8 o'clock anotanga kuenda kuchikoro nenguva dza10 o'clock kana 11 o'clock rinobuda mukoreji rava kupenya musimba raro kubva nenguva dzakaita sa11 o'clock kusvika nguva dza3 o'clock masikati zvino rotanga kupera simba kumanheru rinodoka rinopera simba harawa ndiwo magumo aro here rinofa kwete rinobuda zvakare mangwanani anotevera maona zvisikwa zvose bhaibheri rako rechokwadi rinopupurirana nebhaibheri iri zvino ndizvo zvandiri kuedza kukuratidzai mangwanani ano kuti kubudikidza nomuzvisikwa munoona shoko ramwari zvichienderana neshoko ramwari nokuti zvisikwa kuita kwamwari sesainzi vakaona mashandiro nemirayiro yemararamiro ezvisikwa asi havazivi kuti zvisikwa izvi chii havazivi upenyu hwezvisikwa ndimwari nokudaro urongwa pasina simba rinomutsa hazvibatsiri zvino gunde muchekechera nechikwande cherechedzai hagari pano anomiririra gunde hunova upenyu hwakatanga muvimbiso sara anomiririra muchekechera kana mukume unouya mumuchekechera mariya mhandara anomiririra uye akabereka mbeu yepamweya yechokwadi kuunza gunde chairo rechokwadi hagari nasara vose vakazviita nokusangana nomurume asi mariya mhandara akazviita nesimba reshoko rakavimbiswa namwari ndokubereka ari mhandara akaunza mbeu chaiyo gunde hagari mukadzi wechipiri nokupokana vimbiso vachishanda nokupokana zvishoma ndinongovimba dai mwari atibatsira handi ndinoda kuti muone izvi zvakanyanya haugoni kupokana zvishoma chimwe chazvo unofanira kuchitora sezvachiri hazvidi dudziro bhaibheri rinotaura kuti shoko ramwari harisi redudziro yepakavanda mwari haadi chimwe chezvikoro zvedu kuti chidudzire shoko rake kana arisimbisa achiita kuti rirarame ndiko kududzirwa kwaro mwari paakati ngakuve nechiedza vakava nechiedza izvi hazvidi kududzirwa paakati mhandara ichava nemimba yakava nemimba hazvidi kududzirwa hatidi zvose izvi zvikoro zvebhaibheri nezvimwe zvinobata vanhu voti tine dudziro tine dudziro mwari pachake anodudzira shoko rake oga haadi kuti mumwe munhu amududzirire akati zvichaitika izvo zvinoitika akati mumazuva okupedzisira achazodurura mweya wake akazviita handina basa kuti masangano akati chii akazviita zvakadaro nokuti akati achazviita nokudaro haridi dudziro nokuti mwari anoita kududzira kwake oga uye zvinhu izvi zvamunoona zvinoita sezvisinganzwisisiki kwamuri zvino kana mukagona mungarangarira shumiro yenyu imi mapendekosti kareko makore makumi matatu kana mana apfuura zvakanga zvakangovanzika kucheche methodist nebhaptist sezvizvi kwamuriwo nhasi asi zvino zvitsvakei mushoko ndiri kuedza kukuratidzai sokuedza kwamaiita kuvaratidza zvino kana mwari akatendeuka akati izvi ndizvo mushoko uye ozvisimbisa kuti ndizvo ndiyo dudziro yamwari pachake haudi mumwe munhu kuti akududzirire zvino hagari nokungoti zvishomanana rangarirai hamugoni kubvisa shoko rimwe kubva umu uye jesu akataura muna zvakazarurwa pakupera kwebhuku napakutanga kwebhuku kristu akati munhu upi noupi anobvisa chikamu chimwe kubva pashoko iri shoko rimwe rakatadza kududzirwa rakakonzera urwere hwose rufu rwose rwatakambowana zvakanaka kana mwari anova mutsvene akatarisa pasi uye zvikakonzera nyonganyonga yose iyi kubva pakungotadza zvishoma kunyatsodudzira shoko rimwe nechinhu chidiki chipi zvacho chakapesana neshoko guru iri chakakonzera nyonganyonga yose iyi nokutambudzika kudzudza ropa nokufa kwemwanakomana wake amene kuyananisa chinhu chakashata ichi kwaari. Ko tingagopinda sei kunze kwekunge tatochengeta shoko rose? Zvakanaka, munoti hama Branham, izvo zvaiva zvomuna Genesis. Ndazvinzwa, maona. Asi regai ndikuudzei, zvakazarurwa ndicho chikamu chokupedzisira chebhuku. Ani nani achatora shoko rimwe kubva mubhuku rechiprofita ichi kana kuwedzera shoko rimwe kwariri, chikamu chake chichatorwa kubva mubhuku roupenyu. Jesu akadaro pakati pebhuku rezvo zvapupu zvenyu zvitatu zvekare, Genesi, Testament itsva nanhasi. Jesu akati, munhu haararami nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Zvakanaka, akanga asingarevi izvozvo. Aitaura kuvanhu vakanga vari vadzidzi vebhaibheri, kuvakuru vakuru, vaprisita ava, sekuru wasekuru 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 wavo vaifanira kunge vari vaprisita. Kukanganisa shoko rimwe raro dariri izvi chaiva chirango chorufu zvachose. Vaifanira kutakwa namabwe nokuti vasiya shoko rimwe. Asi vaiva nedudziro isiri iyo pariri. Nokudaro apo shoko pacharo Mwari paakavimbisa kutumira Mesiya, akaritumira nenzira yaakavimbisa kuti richauya nayo muzviputiro zvavajoki. Vaiva nenzira yakasiyana yokuriputira. Regai nditaure izvi. Izvo zvazviri nhasi kuti havazvioni. Harisi muzviputiro zvamasangano kana zvepfungwa. Rakaputirwa musimba pamwe nerumuko uye nokuratidzwa kwaKristu akamuka, nzira yarakavimbiswa naMwari, kwete kuputirwa kwaro nepfungwa dzavanhu. Zvino Hagari nokupesana kuduku duku kubudikidza nomumudzimai, kwete nomuna Abrahama. Zvino Abrahama akanga asingari kuzviita, asi Mwari akamurega achizviita, nokuti iye zvimwe chete akarega Bharamu achienda. Zvinocherechedzai, nokupesana kuduku naro akabereka Ishmaeri, aiva munhu mupengo, haana kumbokundwa, airarama nouta hwake. Aiva munhu mupengo, achakadaro nanhasi. Zvino Sara muchekechera kana kuti mukume, Sara mukadzi chaiye wevimbiso, akabereka munhu akapfava. Maari ndokubereka rudzi rwakavimbiswa. Zvino asi Maria pasina kusangana nomurume asi nevimbiso. SaAbrahama akapiwa vimbiso naMwari, shoko raMwari, asi akatenda vimbiso. Tarira murandakadzi washe, maona, haana kubereka gunde asi mbeu yapakutanga, nokuti ndiye akanga ari shoko rakatendwa naAbrahama uye rakatendwa naMaria. Zvino Maria akanga asiri mbeu, aingova chikwande chaibereka mbeu. Vamwe vaviri ava vaiva vatakuri voupenyu hwembeu yapanyama chete. Maria akanga asiri mbeu pachake, asi nokutenda shoko raMwari akabereka mufananidzo chaiwo weshoko, nokuti aiva shoko. Asi sechikwande chegorosi, tsanga yegorosi, chikwande chinotakura gorosi mukati macho nokuichengetedza kusvikira yava kugona kana kuti yakura zvokuzviraramira yoga. Maona, zvino imbeu pachayo yakabva pamudzimai, sezvakaita mbeu yaiva muchibereko chake. Mudzimai akanga asiri mbeu, haana kugadzira mbeu. Mwari ndiye mbeu. Zvino ropa, zvino vanhu vazhinji vanofunga kuti takaponeswa neropa rechiJudha, uye vamwe vavo vanoti zvakanaka, tine mvumo sezvatiri vahedheni, nokuti Rakabhi chipfeve narute muMoabhi nevakadaro vaiva mahedheni. Hauna mvumo yazvo zvachose kana nomumwe wavo. Akanga asiri muJudha kana muhedheni, aiva Mwari, mutumbi wechiedza weshoko, shoko rakabva kuna Mwari. Zvino parakatanga kufungatira nyika, rakasika upenyu hwomumvura. Zvino mweya waMwari mutumbo wechiedza weshoko. Shoko iro Mwari akati ngakuve. Zvino kwakabuda mutumbo wechiedza weshoko unova shoko. Zvino shoko rakatanga ku nokuti zvose izvi zvaiva mumutumbo wechiedza weshoko. Shoko rose raMwari. Bhaibheri rose kuzvizvarwa zvose. Uye apo mutumbo wechiedza weshoko wakatanga kufemera pamusoro penyika. Zvakaronza upenyu hwezvomumvura uye zvichikwira upenyu hweshiri kusvikira kuupenyu hwemhuka. Kwokupedzisira kwakauya chinhu chinomiririra kana chakafanana naiye wakachisika wakachifemera mweya Mwari, munhu ari mumufananidzo chaiwo waMwari. Munhu uyu akawa sembeu inofanira kuwa. Zvino Mwari akatanga kumufungatira mushure mokuwa. Akaunza Enoki, akaunza Eriya, akaunza Mozisi, akaunza muprofita mushure momuprofita, achiedza kudzoreredza mufananidzo iwoyo zvakare. Uye pakupedzisira panyika akazouya mufananidzo chaiwo waMwari pachake zvakare. Waiva Mwari, mutumbi wechiedza weshoko wakaitwa nyama ukagara pakati pedu. Zvino mutumbi wechiedza weshoko mumwe chete iwoyo une chikamu, ane mwenga. Uye mutumbi wechiedza weshoko mumwe chete, shoko iri risingagoni kutambwa naro, riri kufamba pamusoro pamachechi nhasi mukuedza kudzosa shoko kuti risvike pakuratidzwa kwaro kuzere, uko vaprofita vaingova vatakuri vembeu iyi. Nechechi dzamasangano dzanga dziri vatakuri vembeu zvino. Zvinocherechedzai tichikurumidza. Asi sechikwande chinoputira, chinotakura machiri mbeu, zvino chinozomusiya. Jesu akanga ari Mwari, ndizvo zvaaiva. Baba vake vakanga vari mutumbi wechiedza weshoko mukuru pachawo. Uye akanga asingakwanisi kuridurura rose muna Mozisi nokuti waiva muprofita. Zvino shoko raMwari nguva dzose haritombokundiki, rinouya kumuprofita. Hapana nzvimbo, hapana nguva mubhaibheri kana kubva munguva yebhaibheri apo kududzirwa kweshoko kwakakwana kwakauya kumudzidzi webhaibheri. Hazvimo mumagwaro. Vafarisi havana, vasadhusi havana, naMwari haana kumhomutsa muprofita kubva pakati pavo. Uye haana kudaro mumazuva ano okupedzisira. Pavanongozviita vose vanouya pamwe chete voita sangano kubva mazviri, ipapo ndopazvinofa. Asi pane chikonzero chokuti aite izvi. Tichaedza kuzvitsanangura Mwari achitibatsira. Cherechedzai, onai pano kuti yave pedyo zvakadini iye mudzimai chechi mbeu zvino. Inosvika pakufanana nembeu pachayo. Zvino cherechedzai, mbeu painoenda muvhu imbeu yapakutanga. Kana yabuda inounza upenyu. Asi upenyu hunoitei kubva mumbeu yegorosi? Haibudisi gunde rimwe chete regorosi pakarepo kana tsanga imwe chete yegorosi. Upenyu hwegorosi asi huchiri muchinhano chokutakurwa. Zvino uku ndiko kwaiva kuvandudzwa kwokutanga. Apo Rudha akabuda kubva murima renyonganyonga yaifanira kuti ife, kazhinji vanhu vanonzwira tsitsi. Zvino ndakaverenga bhuku nguva diki yapfuura pamusoro paMwari akanyarara rakanyorwa nevejeri vamazuva ano vanoedza kukubvisai pana Mwari. Kana usingazivi shoko raMwari nourongwa hwaMwari, unokwanisa kuchimbidzika wazunguzwa. Asi kana ukaona zano raMwari, urongwa hwake, zvino nokutenda unoziva kuti ndiMwari. Mwari achizvizivisa pachake, achiita zvaakaita mune dzimwe nguva, achifamba achisimbisa. Ndicho chikonzero Mozisi asina kugona kuzunguzwa. Akataura akatarisana naMwari. Mwari akamuudza kuti, ndini mumwe akanga ana Abrahama shure uko. Ndini mumwe akapa vimbiso iyi. Ndichava newe. Ungagona kumisa munhu uyu sei? Somuprofita wakare akati, kana shumba yadzova ndiani angarega kutya? Uye Mwari ataura, ndiani angarega kuprofita? Kana tichiona zvinhu izvo Mwari akavimbisa munguva ino kuzviona zvichibhedhenuka, mungagumira sei kana muchiona kuti iyi inzira yake? Zvaakataura zvichaitika. Muchiona zvinhu zvose izvi zvisinganzwisisike, asi kandiyo nzira Mwari yaakataura kuti zvichaitika nayo. Zvinocherechedzai, mudzimai, mutakuri. Zvino Hagari akauya sedzinde, zvino ndokuzotevera mukume, ndokuzotevera chikwande, zvino kozotevera mbeu. Zvinotarirai vatakuri ava, ndinoda kuti mutarire kutanga. Zvino dzinde haritaridziki zvachose sembeu. Asi upenyu hwaiva mumbeu huri mudzinde hwaiva Rudha. Zvino dzinde duku rina mashizha akawanda. Rakabva kuna Rudha ndokuenda kuna Zwingli, ndokudzika kuna Calvin navamwe vakawanda. Zvinocherechedzai, ipapo zvakashandura chimiro chazvo. Tarirai, zvakasikwa zvichienderana neshoko raMwari, sezuva, rufu, kuvigwa nokumuka. Zvino ndokuzouya mukume, aiva Wesley. Uye nomuna izvozvo mikume midiki yakawanda yaiva yakarembera pazviri. Waitaridzika sembeu zvakanyanya kudarika zvakaita mashizha pagorosi kana pachibage. Yaitaridzika zvakanyanya saizvozvo nokuti Wisiri neshoko rechipiri, shoko rechipiri raMwari achiunza chechi yake kuuya nemukucheneswa. Ndiyo yaiva mharidzo yake. Zvakanaka. Zvino mushure makanguva zvakadzika zvikabva zvaenda mudzinde zvakare. Zvikaunza hura wegorosi. Asi hura uhu husati hwatanga, pakava nokuvhunzwa gwande rinofukidza goko. Uye murimi wese wegorosi, murimi wechibage, kana ukazaruramo nokutora hura wechibage kana hura wegorosi, ungafunga kuti kanhu kaduku iko kaduku kanhu kokutanga aka itsanga yegorosi. Asi zvino ndicho chizvarwa chePentecost. Zvino haukwanisi, iwe mudzidzi weBhaibheri upi zvake kana mudzidzi wenhoroondo upi zvake, ndingadaro, anoziva kuti ndizvo zvizvarwa zvakauya nenzira iyi. Torai bhuku rezvakazarurwa, mugotora mazera ekereke, muone kuti haisiri iyo nzira yazvakabhedhenuka nayo here. Zvino kubva muna Wisiri kwakabuda Pilgrim Holiness, maNazarene nawose masangano outsvene, vachiti swederei pedyo neshoko kudarika kuvandudzwa kwamaRutheran. Asi munoona, Rudha paakatanga sangano, zvakangotanga mashizha. Zvino izvi pazvakatanga, mweya wese wakabuda muchechi yechiRutheran, yangova sangano, uye vatendi chaivo vechokwadi vakaenda mukucheneswa. Zvino apo kucheneswa pakwakaenda mberi, vePilgrim Holiness navamwe, nawose masangano outsvene, veNazarene navamwe, yakabva ipapo ikaenda muchizvarwa ichi chePentecost. Zvinotarisa patsanga duku iyi yegorosi, yava kutaridzika zvakanyanya setsanga yegorosi yepakutanga iyo yakaenda muvhu, kudarika zvinoita dzinde kana muchekechera. Asi kana ukagara pasi woisa muchioniso chegirazi uye wovhura makwande maduku aya, anongotakurawo chete. Iro gorosi harisati ratanga, kanenge kari kabukira nechekumashure. Kana washandisa chionesi chegirazi chine simba, unokwanisa kuona chinhu chidiki chakaita sekumuromo kwetsono. Ipo panouya mbeu, uye chikwande chinotaridzika sembeu yechokwadi chaiyo. Hachisi chinhu chechokwadi, inongova mimba, sembimba yaMaria. Maria akanga asiri mbeu mukufananidzira pano kwedzinde. Aingova mutakuri wayo chete savamwe vose, asi somunhu wakadanwa nokutosarudzwa kutanga naMwari pachake nokuda kwechikonzero ichi. Zvinotaridzika sokufunga kweshamwari dzedu dzechikatorike kuti akanga ari amai vaMwari. Kwete, akanga asiri amai vaMwari kana mbeu yaMwari. Mudzimai anobereka zai. Mwari anounza uhu upenyu, chizenga, ropa riri mumurume. Huku inogona kukandira zai, kana shiri inogona kukandira zai. Munguva yepfumvudza inovaka dendere rayo. Asi kana shiri hadzi iyi isina kusangana nerume, zai harichochonyi, rakafa, rinoorera mudendere imomo. Sezvandinosigaro taura kuti ndiro dambudziko ramachechi nhasi. Ari kuorera mumatendere anonzi Methodist, Baptist, Pentecost namamwe. Kana vasina kubatana neshoko pacharo, vanoorera mumatendere imomo mumasangano avo. Zvino vamwe vavo vanoti maprotestant vanenge vanotenda. kuti Maria ndiye akabereka zai. Kana zvakadaro, tarisai kuti munoita Jehovha Mwari kuti aitei. Zai harikwanisi kuberekwa pasina kutekenyedza. Nokudaro maona, Mwari akaita zvose zai nembeu. Akazvisika zvose mumimba yaMaria. Zvino murume uyu hapana chimwe chaaiva kunze kwamwari pachake aitwa nyama ndokugara pakati pedu Emanueri kwete munhu akangonaka muprofita akanga ari munhu akanaka uye muprofita kwete mudzidzisi kana mudzidzi webhaibheri anogona kunge akanga ari zvose izvi akanga ari zvose muna zvose asi pamusoro pazvose izvi aiva mwari pachake bhaibheri rakati takaponeswa neropa ramwari mwari pachake kwete munhu wechitatu kana wechipiri munhu wacho mwari pachake Jehovha mukuru akafukidza Maria uye musiki akasika zvose chizenga cheropa upenyu nezai zvakare kana ukagona kuti mujudha aone izvi iwe anobva aziva kuti mesiya ndiani John Ryan paakapozwa uko kuBenton Harbor akanga ari bofu kwamakore makumi mana rabhi uye akandibvunza akati ndakava nenguva yekutaura naye akati hamungadimburi mwari kumuita zvidimbu zvitatu mogomupa kumujudha ndikati vamwe vavo vanodaro asi isu hatidimburi mwari kumuita zvidimbu zvitatu ndikati unotenda vaprofita here zviri kwazvo ndinotenda vaprofita akadaro ndakati ndiani aitaurwa nezvake naIsaya Isaya 9:6 kwatiri mwana azvarwa akati ko ndimesiya ndakati ukama hworudzii hunenge huri pakati pamesiya namwari ndakabva ndazvipedza ndakati zvino akati anenge ari mwari ndikati ndizvo chaizvo zita rake richanzi gurukota muchinda worugare mwari samasimba baba vokusingapere ipapo ndipo pakapotsa veumwe chete ipo pakapotsa vanotenda vamwari vatatu mativi ose enzira asi chokwadi chemaenzanisano pamufaro chiri pakati kana mwari akagona kuva baba vake amene kana jesu akagona kuva baba vake amene hazvikwanisiki kuti adaro uye kana akanga aina vamwe baba vasiri mwari uye bhaibheri rakati mweya mutsvene wakanga uri baba vake uye kana iri mweya miviri yakasiyana aiva mwana woupombo ndizvozvo ndiani aiva baba vake mwari kana mweya mutsvene woti ndomumwe wavo zvinoona kuti unozonyara sei mwari ndiye aiva baba vake ndizvozvo here Mateo 1:18 akadaro zvino kuberekwa kwajesu kristu kwaiva kudai apo mariya mai vake wakati anyengwa najosefa vasati vasungana vakaonekwa ava nemimba yomweya mutsvene zvino baba vake ndiani munoona zvandiri kureva cherechedzai josefa murume wake zvaakanga ari munhu wakarurama asingadi kumunyadzisa wakafunga kumurega chinyararire nokuda kwaizvozvo tarira wakati achirangarira izvozvo mutumwa wache akazviratidza kwaari mukurota akati josefa mwanakomana wadhavhidhi usatya kuzvitorera kutora mariya mukadzi wako nokuti chakagamuchidzwa mukati make ndecho ndafunga kuti vanoti mwari baba ndivo vaiva baba vake vadzidzi vebhaibheri kunzwisisa kwenyu kuri kupi cherechedzai kuchava nechiedza panguva dzamanheru mbeu yechokwadi yakabva kuna mariya asi yakanga isiri mbeu yake yakanga iri vimbiso yamwari iyo yaakati tarirai murandakadzi washe vatakuri voupenyu vaiva madzimai zvino mariya mbeu yakanga yava pedyo hagari akaigamuchira nenzira isiriyo sara achipokana izvi akaibereka iri mbeu yapanyama yokusangana nomurume asi mariya pasina kusangana nomurume zvachose akatenda shoko uye shoko rikaitwa nyama asi cherechedzai mariya ari pedyo saizvozvo akatakura mbeu iyi mumimba yake uye yakataridzika sokunge yaiva mbeu yake uye ndizvo zvakaita mapendekosti ndiri kuswedera pane nyaya yacho asi rangarirai jesu akati Muna Mateo chitsauko 24, ndima 24, na mazuva okupedzisira, mweya miviri, kwete mazuva okutanga, iko zvino. Na mazuva okupedzisira.
Would be so close together until
mweya miviri iyi ichange yakafanana zvokuti yainyengera vasanangurwa chaivo dai zvaigona. Mweya wechipendekosti wakaita sechinhu chaicho, wakakwana zvokuti waikwanisa kunyengera vasanangurwa dai zvaibvira. Zvino aya haasi mashoko angu, ndizvo zvaakataura. Zvino mushure mechinguva zvichida muchanzwisisa zvandiri kuedza kutaura. Zvino mbeu iyi zviro kwazvo yaitaridzika sokunge gwande iri raitaridzika zvakanyanya sembeu, kusvikira rakatodarika mukume, rakatodarika gunde, asi zvaingova zvitakuri zvembeu. Maona, Rudha akaita sangano, gunde rikafa, Isiri akaita sangano, mukume ukafa, Pentecost yakaita sangano, upenyu hukafa. Zvino mbeu youya, hakuna chimwe kupfuura mbeu. Cherechedzai, mukufamba kwemakore, akamuka kufamba kwesimba kukuru, pasina nguva mushure macho munotevera sangano. Rumutsiriro runogara kwamakore anenge matatu, ndiko kureba kwenguva yorumutsiriro. Zvino vanhu vavaita sangano, vogadzira sangano. Anobuda mazhinji kubva parumutsiriro urwu, savazhinji vakabva pana Rudha tsuri, uye vazhinji vakabva pamukume Wisiri, nemashizha ependekosta pachibuda 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tins great it. Maona, asi cherechedzai, makore makumi maviri okuratidzwa kwaJesu Kristu, hapana kana sangano rimwe rakambomuka, uye hakuna richamuka. Richafa sokufa kwakaita rwose rumutsiriro rwemvura yokupedzisira nezvimwe zvose. Ino inguva yokupedzisira mbeu, uye haizogari nhaka nemakwande. Saishimairi asina kugara nhaka naIsaka. Onai pano zvino kuti yave pedyo zvakadini, pedyo zvekutogona kunyengera. Rudha, gunde, Wisiri, muchekechera, naMaria, chikwande, kana kuti mimba, kana Pendekosti. Ndinogona kuenderera mberi ndichitaura zvechikwande ichi ndichikuratidzai, zvichidzika nechizvarwa hazvina kumboda kufanana chaizvo sezvazviri nhasi. Zvinhu zvose ichechi, chechi. Maona, mudzimai, uye cherechedzai, akanga ari mudzimai pakutanga, akapokana vimbiso yokutanga. Haasi Mwari akadzivisa shoko rake. Mwari haasi kutora shoko rake nhasi, ari kusimbisa shoko rake rapakutanga. Asi Sara akati, pamwe zvichida takamirira. Iro dambudziko pavanhu nhasi. Uri kuedza kukwira uchipinda mune chimwe chinhu chausingazivi kuti chii. Unozviita sei iwe kunze kwokunge uchitoziva kuti uri kuitei? Uri kufamba wakapofomadzwa here? Uchiedza kukwira uchipinda mune chimwe chinhu chausingazivi kuti chii. Unodona, kana bofu rikatungamirira bofu, vose vari vaviri vanowira mugomba. Jesu wakareva chitaurwa ichi. Asi zvino tasvika panguva yembeu. Zvino mbeu inotakura chii? Inotsigira kubata pamwe nembeu. Yakaitakura, yakaiswa ipapo nokuda kwechikonzero ichocho chokuibata. Nokuti sokuuya kunoita zuva pakutanga kwepfumvudza pagorosi, tarirai zvisikwa zvose zvichifambirana nemwaka yegore, kufambirana nezuva, zvinhu zvose zvinofambirana zvakanaka naMwari. Zvino kana zuva rinodziya ratanga kupenya pambeu, inobuda. Asi nyika inofanira kuva iri mumamiriro ekuti iite kuti mbeu iyi imere kubva muvhu. Inofanirwa kuva nemamiriro aya, uye igopinda mune chimwe chimiro kuti mbeu iyi imere. Yaitofanira kudaro kuti ibudise munhu muzera rerima. Vamwe vanhu, mushoropodzi uyu wandati akanyora bhuku Mwari akanyarara, akati nemumazera ose erima vatsvene ava vaifira chitendero chavo, vakaurayiwa maKristu aya, uye Mwari akagara kudenga achiita seasina hanya nazvo. Ko murume asina kudzidza, bofu, bofu pamweya, dai maziso ake akasvinudzwa, hauzivi here kuti mbeu inofanira kupinda muvhu kuti ife nokora isati yamera zvakare? Zvino chechi yependekosti yakafa mumazuva okutanga kwechechi yekatorike, uye yakatanga ine chimiro chedzinde. asi muri kuona kuumbwa kwairi kuitwa ichiswedera neimwe neimwe nomuchizarwa charudha wisiri pentecost manzwisisa here zvino inofanira kudzokera kushumiro yepakutanga yaakanga anayo pano panyika nokuti mwenga vava chinhu chimwe chete zvino akavimbisa mazuva okupedzisira kuti zvinhu izvi zvichaitika sei zvino tiri kuona zvichiitika sevimbiso dzose Maraki 4 mutene Ruka 17:30 namamwe magwaro mazhinji haangaperi uye ndava kufanira kumira nokuti nguva yapera hongu zvakanaka muvaudzi onai kana vakagona kuwana vabvunzei maona uye mozoya munditauri zvino kwekanguva ndinoda kutaura izvi zvakanyanya maona ndinoda kuti muone izvi zvikuru tarisai jesu cherechedzai muone mwenga zvakadaro tinoona kuti muchizvarwa chino chatiri kurarama onai kuti mimba sangano repentecost raitaridzika chaizvo sechinhu chaicho chechokwadi asi munoona here kuti zvakazarwa 17 yakati chechi yeroma katorike sangano rokutanga imhombwe vangani vanoziva kuti ichi chokwadi vangani vanoziva kuti ndivo mai vezvipfeve mukadzi anopfeva chii zvino akati mukadzi uyu ichechi ko mhombwe chii mukadzi asina kutendeka kumhiko dzomuchato wake ko chipfeve chii chinhu chimwe chete ishoko rimwe chete zvino akabereka kubereka chii kwete kubereka shoko asi kubereka sangano pano pana vamethodist baptist nepentecost uye vose vakatora tsika dzamai vavo mukadzi kunyange zvake akaipa pauno mucalifornia munhu anogona kubereka mhandaro uye ndicho chikonzero mharidzo yekutanga yakauya asi chokwadi pachakapiwa kuchizvarwa charudha chokucheneswa akatadza kuzvigamuchira kubhabhatidzwa nomweya mutsvene pakwakatenderwa pakwakapiwa kumamethodist vakatadza kuzvigamuchira zvino panguva yembeu yakabereka pentecost havakwanisi kuzvigamuchira vakaita sangano asi anga ari mutakuri wembeu maona amen zvino tendai mwari nokuda kwaro shoko unyoro hweshoko rataurwa maona zviri nyore seizvi zvokungoona chibage chichikura haufaniri kuva nedudziro huru yavadzidzi vebhaibheri pazviri ingozvitarira chete uri akakukomberedza nguva yose waona ichi chii ndinofanira kuchimira ndanzi wakakudhonzwa uye ndamukumbira kuti adaro ndinofanira kuchivhara zvino hama ndichataura izvi chete ndobva ndaenda tarisai zvino chikwande dzinde nezvimwewo zvinongotakura shoko vaiva nechikamu cheshoko maona kusvikira pavakawana kururamiswa kucheneswa kudzoreredzwa kwezvipo mumapentecost asi zvino cherechedzai sezvazvakanga zviri naishmaeri naisaka maona uyezve kuna jesu maona mumwe aiva akatsveyama mumwe ari wapamavambo hezvino panozouya mbeu pachayo maona zvino chechi yakabuda muchinhu chimwe chete kudzokera kwakare seruva kana chinhu chipi zvakare rinonwa rosveta roenda hazvirevi kuti marutheran akarasika marutheran akaramba kucheneswa ndivo vakarashika vanoda kubatirira pane chimwe chinhu munoona israeri yaidya mana itsva usiku woga woga maona cherechedzai asi zvino panguva yokuguma tarirai pachikwande chiri pano zvinocherechedzai mugorosi chakavanzika chakakwana choupenyu chakaputirwa muchikwande tinozviona muna rudha zvichikwira tinozviona mumuchekechera zvichibuda tinozviona mushanga touya pa zvino zviri muchimiro chechikwande kuda kufanana nezvazvaiva muchizvarwa chepentecost asi chakavanzika chaicho chakavanzwa mukati zvinorangarirai tichitevera zvakazarurwa chakavanzika chebhuku rose chakaputirwa nezvisimbiso zvinomwe zvokuti vavandudzi havana kuwana mukana wokuzviunza zvikamu zvina zvokuvandudza zvikamu zvina zvezvipuka zvina zvakabuda kundosangana namasimba mana omunyika chokutanga chakabuda chaiva chakatanga kubuda chaiva chii shumba kundosangana nechizvarwa cheroma ndiro raiva shoko rava kutanga iye ndiye shumba yorudzi rwajudha kristu pachake akaenda kunosangana nechizvarwa ichi ndeipi mhuka yakatevera iyo yakaenda kunosangana mhuka yakatevera yakabuda kundosangana nomumwe mutasvi webhiza yaivei maona mutasvi uyu webhiza wokutanga akanga akapfeka zvichena aine korona mumusoro wake mushure zvichingodaro asi aine uta usina museve. Nyeretedzai bhiza rechipiri rakabuda, chipuka chakabuda kundosangana naro yaiva nzombe. Nzombe imhuka yokupirisa, vakaurayirwa chitendero muchizarwa cherima. Chipuka chetatu chakandosangana nebhiza raitevera, bhiza rorufu risati ratasa, rufu negehena. Bhiza rakatevera rakaenda. Chipuka chaitevera chakaenda kundosangana nomutasvi webhiza wenguva iyoyo, chaiva chipuka chine chiso chomunhu. Vangani vanoziva izvi? Chizarwa chevanhu vepfungwa vavandudzi. Rutha, Wisiri, Calvin, Knox, Finney, Moody, maona. Asi zvino chechedzai, chii chakabuda munguva dzamanheru? Chapungu chiprofita chakadzoka zvakare. Pachava nechiedza nenguva dzechapungu. Nzira yokuenda mukubwinya zviro kwazvo muchaiwana. Chechi yaMwari mupenyu. Ndinoshuva kuti dai ndikauya pano ndigogara pasi mamwe mangwanani ndigoswera zuva rose ndichiyanana nemi pazvinhu izvi. Teererai, munofunga kuti handikufarirei here? Ndinokudai hama dzangu. Ndinoda kuenda kusangano rose uye ndova uye ndigobvumirana nomumwe nomumwe wavo. Asi munoona hazvigoneki, hakuna mukova wakandizarukira. Ndiri kuenda pachivande kune imwe nyika iko zvino nokuda kwemasangano, nokuti havabvumire shumiro iyo Mwari. Ndakavanyorera tsamba ndichivapindura ndikati, kwemakore gumi ndakaedza kuuya. Zvino imi norubhabhatidzo rwenyu rwakatsauka, mumwe wavo anotenda kuti unofanira kubhabhatidzwa katatu, kamwe muna Baba uye kamwe mumwanakomana nomweya mutsvene, chiso chakatarisa mberi. Mumwe akati, kwete, unofanira kubhabhatidzwa katatu namandede, kamwe mumwanakomana, kamwe muna Baba nomweya mutsvene. Asi vose vakatsauka. Mumwe akati, iye unobhabhatidzwa murufu rwake uye akawira mberi paakafa, tinobhabhatidzirwa kurufu rwake. Mumwe akati, ndiani anoviga munhu akatarisa pasi? Unomuviga akatarisa mudenga. Zvisina maturo zvakadaro zvichipatsanura vanhu zvinoratidza kuti igodo zvinobva kuna Satani, hazvisi zvaMwari. Pakati pamapoka ose maviri, Mwari haasi kune rimwe divi, asi ari kudana kubva pamativi ose. Budai pakati pavo muzvipatsanure, ndizvo zvinotaura Mwari, uye ndichakugamuchirai kwandiri. Mwari akuropafadzei.